makwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare makwanani anhasi uri musi wechitatu 20 nyamavhuvhu 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ende ipapa tiri kuona kuti mubatanidzwa varayiridzi wakatopiwa tsamba inobva kuMinistry of Primary and Secondary Education kuti ulonche maprovincial namanational structures. Hationi mubatanidzwa varayiridzi uchiita zvakadai.
Hurumende inobvumidza kuumbwa kwerimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi Teachers for Economic Development kana kuti Teachers for ED.
Ndingati ndinofara nazvo nokuti munguva yapfuura iyi taona violence inoshandisa zvombo ichiwedzera muZimbabwe zvatatisingambofungiri nezvatatisingambona kudhara.
Apo mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari uri kudzika munyika veruzhinji vari kuchema-chema kuti seiwo vezvitoro vasiri kuderedzawo mitengo yezvitengeswa zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva. Mitengo yemafuta edzimotikari yakadzikiswa mukati memasvondo matatu adarika, peturu ichiderera mutengo nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kuchitiwo dhiziri richidzika nezvikamu zvinomwe kubva muzana. Hatina kukwanisa kubata vesangano rezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mumwe muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaGilbert Mponda vanoti panoda kutarisiswa kuti chii chiri kukonzera kuti mitengo irambe ichikwira, asi zvimwe zvinombonzi ndizvo zvinokwidza mitengo zvichidzikiswa mutengo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ipapo vanhu vanoda kutarisiswa kuti zvinokudaro nei, nekuti kazhinji vana muzvina bhizimisi vanhu vekuti panokwira zvinhu vanomhanya kubva vakwidza, pazvinoderera vanomutarisa kusaidi nekuti vanenge vachida kumbodya nazvo. Saka chinhu chekuti tiri kutarisira kuti hurumende ingaita yatinoti iroro moral suasion yekuti vanoda kutotaurwa navo, kwete kushandisa mutemo isachi, asi kuita iye yatinoti tripartite yekuti panenge pane hurumende, kwoita mabhizimisi, kwoita vashandi. Izvo zvinobatsira kuti vanhu vagare pasi vaonesane kuti onai varume, tikadai so tikaramba chidhurisa zvinhu zvakureva kuti vashandi vanengevanozobhadhirwa mari yakati wandei, uyezve mari inosara muhomwe yavo inododerera, zvinozoafecta kumabhizimisi. Saka chinhu chekuti chinofanira kutonyatsotaurwa nemazvo kuti aiwa ka mitengo yaderera yefuel. Saka tiri kutarisira kuti mitengo at least even ikasaderera ngairegere kuramba ichikwira, because kuderera kwemitengo kunotora nguva, nekuti vanhu vanenge vasitovanyatsobhilivha kuti zvishuwa fuel yaderera zvishuwa here.
Tinonzwa hurumende ichichema panooma zvinhu ichipa chipomerwa kuhondo yeUkraine neRussia, asi tiri kuona kuti iye zvino paine hondo kudaro mafuta mutengo uri kudzikira. Chii chiri kutora nzvimbo?
Chirii chitora nzvimbo ndechekuti paifungidzirwa kuti hondo iyi ichazoita out of control, asi mamirira zvaakuita zvinenge zvadzika mano, nekuti mukatarisa pane pakanogara pasi nyika yeRussia neUkraine neTurkey neUnited Nations vakatobvumirana kuti gore kuitira riri muUkraine ritobude. Saka zviri kuratidza kuti hondo iyi even ichiikwa zvayo hatifungi kuti ichadarikidza pairi zvakanyanya. Uyezve vanhu vaifungidzira kuti oyo ese muRussia icharambidzwa kuti ende mumaketi, asi zviri kuratidza kuti Russia yacho iri kuwana mikana yekuramba ichingotengesa oyo. Saka paworld market supply yeoyo haina kuchinja, asi yakungochinjana kuti dzimwe nguva yaenda kuimwe nyika yakuenda kuimwe nyika, yangochinja vanhu vari kuitenga asi ichikuenda pamaketi. Saka izvo zvinoreva kuti mapurisi anofanira kuramba aripo kana kuti anofanira kutoderera. Hurumende tingangoti maitikira ngaachita zvinhu, pane atinoti initial reactions ekuti panoitika chinhu chakadai chisati chamboitika chisina precedent chinovhundisa mwese saka kuplana kwacho kunenge kwakunetsa nokuti munenge makaplana muchipuwa maprize anenge akamira neumwe level asi kuitika hondo yanga isina kuplana yanga isiriva budget zvinhu zvakadaro zvinokanganisa zvinhu zvakati wande iri tiri kutarisa nyika dzakawanda dzaadzitori affected nenyaya yecovid tozitakuda mucovid atapinda muhondo izvozvi pava takamukaro chakada kuitika between Taiwan nechina zvinhu zviri kuramba chivhiringidza kufamba kwetrade chakunetsa pasi rose mazuva ano nyika dzai yatinoti globalized kana inonzi globalization
avo vange vari muzvina bhizimisi vari nhengo yezanu pf mudunhu reHarare vagilbert muponda vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vose vane pfuti dzisina kunyoreswa vanoregererwa kana vakadziendesa kumapurisa vamunangagwa vanokurudzira vose vane pfuti zviri kunze kwemutemo kuti vape mapurisa pfuti idzi asi vachiregererwa izvi zvakaziviswa nemutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati nezuro panguva iyo vanhu vakawanda vari kubirwa nevanhu vakapakata pfuti zhinji dzacho dzisina kunyoreswa vanoongorora zvematongero enyika vacalvin manduna vanoti vanotsigira zvataurwa navamunangagwa nokuti vanhu vazhinji nevamabhizimisi akawanda vari kubirwa nevanhu vakapakata pfuti
ndingati ndinofara nazvo nokuti munguva yapfuura iyi taona violence inoshandisa zvombo ichiwedzera muzimbabwe zvatatisingambofungiri nezvatatisingamboona kudhara marobhari awedzera armed robhari mumaguta nekumaruwa pamusoro futi nevanhu vari kufamba vachibudisa zvombo wedza kumarali public zvisiri pamutemo saka ndingati ndiri kufara neamnesty
yatamunoona vanhu vachienda nepfuti dzavo kumapurisa
vamwe vachaenda nadzo fanike kana uri munhu wekuti pamwe muburidzi wepfuti yacho akashaya unenge usinako kodzero yekuti uve nayo pfuti yacho ungaendese asi vaya matsotsi vagara vanga vaida kushandisa pfuti yacho nenzira dzisiri pamutemo handifungi vanouya nadzo nekuti vange vada kutodzishandisa kupara mhosva
sokutaura kwamaita vamanduna kuti pane vanhu vari kushandisa pfuti idzi nenzira isina kunaka sokuona kwenyu sehurumende yakanonoka kuregerera vanhu ava nokuvakurudzira kuti vauye nepfuti dzacho kumapurisa
ndingati zvimwe zvacho zvinoratidza breakdown iriko in state of policing yedu kuzimbabwe pane kamismanagement kari kuitika mukayeukagore rapera iko kucentral registry kwacho kumapurisa kunoitwa licensing yepfuti vakabata vamwe vacho ikoko mapurisa vanga vari mukati mecorruption yekupa malicense epfuti kuna vanhu vasingafambi kumawana saka kunonoka kwavo I think is just kuratidza kuti kuchipurisa kwacho nekuhurumende kwacho pane kakusakwanisa nekusarwisisa kumanaja kwemarobhary aya necrime panda kuimprova policy yedu in terms of safety and security mumaguta nekumaruwa
tinonzwa zvemashoko okuti mamwe mapurisa nemamwe masoja ndivo vane pfuti dziri kushandiswa kana kuti ndivo vari kushandisa pfuti idzi munoona sekuti izvi zvichagona kudzorwawo here nehurumende kuti vasaramba vachidai vanga vakwanisa here
kudzora kwacho zvodhipenda nekuti hurumende yacho yaimplimenta zvine chisimba sei how serious are they about implementing my policy aya nekuti vakangopa amnesty asi paground vasingawedzeri surveillance yavo an increasing visibility mapurisa pama hotspots ma robbery ma patrols usiku and also intelligence my investigations haningwa chita kuti vahusise kuti tichirikutika charamba tichingoona ma robbery nema incidents ma crimes anokomitwa nezvombo atingowedzera ndingati pave ni culture ya tukuona in the last few years ye kuwedzera kwekushandisa zvombo pakuparamosha muZimbabwe, which is very disturbing kwatiri twese.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Bazi rehurumende rinoona nezvedzidzo yeprimary nesecondary rinonzi rapa mvumo yekuti vamwe varayiridzi vaumbe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi Teachers for Economic Development. Gwaro riri mumaoko eStudio 7 rakasainwa nemunyori mubazi iri Amai T. Tabela richienda kumunyori mukuru weTeachers for Economic Development vaT. Masikati rinoti hurumende iri kupa mvumo kuti sangano iri riparurwe richikurudzira varayiridzi ava kuti vashande pamwe chete nevakuru vezvedzidzo mumatunhu ose. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti sangano iri harina maturo vachiti isangano reTeachers for ED kwete Economic Development. Dr. Joe vanoti ibasa rehurumende inoda kuparadza kubatana kwevarayiridzi.
Nekuda kunyararidza varayiridzi avo vari kutsutsumwa nemari dzavari kutambira dzavanoda kuti dzinde maUS dollars dzichidzokera paUS 540 yavaitambira October 2018 asati asvika. Zvinoratidza kuti hurumende yafoma chimwe chipoka chevarayiridzi chinozvidaidza kuti Teachers for Economic Development kana kuti in short Teachers for ED. Zvinongoratidza kuti kana muchinzwa kuti Teachers for ED Economic Development razongotsvagwawo kuvanzurudza kuti zvinenge zvinoratidza kuti mubatanidzwa wavarayiridzi wafomwa nehurumende kuda kuvhara varayiridzi vari kuda mari dzavo.
Munoti kuvarayiridzi pamusoro penyaya iyi Dr. Joe?
Isi tiri kungoyambira varayiridzi uyezve tatambira mashoko anobva kuvarayiridzi anobva kwakasiyana siyana achitaurawo kuti havakwanisi kuti vabatwe kumeso nezvinhu zvekutamba namadhaka pasina mvura zvokungoona kuti idiversion inobva kuhurumende isingadi kugadzirisa maringe nemasalari ari kutambirwa navarayiridzi ayo akarohwa napongwe. Vanenge vanyangira yaona kuti varayiridzi vese vari kutongoona kuti apa kuda kudhakisa trade unionism muZimbabwe, kuda kuona sekuti avo vari mumatrade union yavarayiridzi vari kunetsa hurumende. Naizvozvo toda kuuya nemubatanidzwa unoita sekuti unoda kuti upe varayiridzi chouviri kana kuti economic development. Isi munyika yatinongonyatsoona kuti hamuna development, zvese zviri parecession, mune underdevelopment, chibatira pamashizha usaihwa panhamo uye nzara yakatandavara. Uye hatizive kuti zvinoda here kuti vanhu vapinde mugurupu kana muchikwata kuti vazoenda kuEconomic Development.
Dr. Joe, chamunoda kuti chiitwe chii panyaya iyi?
Chatinoda, chatinoziva chinobuda muEconomic Development ndechekuti murayiridzi wega wega ngaapiwe mari yake inokwana yokuti ararame pamwe chete nemhuri yake, akwanise kuita kana achida kuita development ozoita development, kwete kuda kubata namadhaka pasina mvura kana kuta kuita dambe zvaro navarayiridza.
Munoshorei pamusoro pesangano iri Dr. Joe? Handiti ndiri kumirira varayiridziwo here?
Ichi chirongwa chinongoonekwa kuti hapana kwachinosvika, asi kuti chinoda kungovhiringidza chete kubatana kwavarayiridzi vachienda mberi vachida mari dzinokwana kuhurumende saka hazvitishaisi hopezvi zvinongo zoperawo nokubhururuka ende ipapa tiri kuona kuti mubatani zvavarayiridzi hwakatopiwa tsamba inobva kuministry of primary and secondary education kuti ulonche maprovincial namanational structures hationi mubatani zvavarayiridzi uchiita zvakadai asi kuti mubatani zvahurumende unoda kuvhara kana kubata kumeso varayiridzi
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takavashira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriro wehurumende kana munyori wesangano idzva iri sezvo kwange kwadoka Sangano rinomirira vatyairi nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nengo dzaro hadzisi kubatwa zvakanaka nemakambani avanoshandira. Mutungamiriri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vanoti vatyairi nevavanofamba navo havasi kupihwa mari dzinovakwanira pavanenge vachifamba kuendesa zvinhu kunyika dzakaita seAngola, Zambia, Mozambique nedzimwe. Vamaguraminga vanoti vamwe vashandi vanogona kuita mwedzi mitatu vasina kuona mhuri dzavo vachiti sangano ravo rinoedza kutaura nevashandirwi asi zviri kushaya basa. Vamaguraminga vanoti vanhu vanoenda nezvinhu kunyika dzakaita seDR Congo asi vachipiwa madhora makumi matatu kuti vashandise kwemazuva avanenge vari kunze kwenyika.
Mukoma wande kuti titaura nechokwadi hatidi kurova imbwa takavigwa mupinyi mamiriro akaita zvinhu iye zvino hazvina kumira zvakanaka ndoda kutanga nechinhu chotanga chakakosha vashandi vemutransport ivo matruck drivers takaatarisa havasati kunyange tabvira kare tichiudza makambani ese makuru emunhu aya kuti vashandi ngavawane nguva yekuenda kumba madrivers asikuona time yekuenda kumba makambani mahombe ari kuti dhiraivha akasvika kuyati anonzi gara ikoko havamurelise kuti ambonoona mhuri yake saka nanhasi madhiraivha vachiri kuita 1 month asina kuona mhuri ari kuita 3 months vasina kuona mhuri saka ndiri kuti mamiriro azvakaita ndo condition yekutanga chipiri ndechekuti izvozvi kutaura kwatiri kutaura kunoku kodzero dzevashandi vemutransport hadzina kumira zvakanaka dziri kutyorwa mazuva ese tine mari yatinofanira kuti kana tichinge tarara 24 hours dzega dzega kunze kwenyika tofanira kuti tichipuwa mari iyoyo
saka vamaguraminga hapana kana mari inopiwa vashandi here zvinoitika sei
dhiraivha anopuwa $30 kuti ndaunodya pamazuva 2 weeks kana pamwedzi mari iyoyoyo haisi kubuda dhiraivha ari kunzi famba uchione here munzira kana kuti vari kuonekwa sembavha here hatisi kuziva kuti kuchiri kushanda here kwokuti munhu anotakura lod kunobata kuDRC opuwa $30 yekudya kune dzimwe nyika vanopuwa mari basa iri rinokuvadza musana zvokuti unongofanira kuti ukasenza nguva diki diki wobva waenda kunoita mainvestments saka izvinoizvi kutaura kwandi kutaura kunoku ndo imwe nyaya iripo yekuti mari dzekunodya tisatambotaura nyaya pei satingadzema night out hadzisi kubuda dzakakwana vamwe varikuzopedzisira vaakutakura vanhu vamwe varikupedzisira vaakutakura zvokunotengesa dhiraivha akurarama nematricks ozopedzisira akuita smuggling end of the day akadzokera kukambani anenge akamakwa kutsvagirwa mhosva asi kambani dzacho hadzisi kubhadhara kunyange zvazvo kune dzimwe kambani dzatinotenda kuti dziri kubhadhara vanhu zvakanaka chimwe zvakare chiripo ndechekuti izvozvi kutaura kwatiri kutaura kunoku madrivers nemhaka yekuti basa riri kunetsa kuwana vashandi varidzi vedzimotokari nematrucks kana kungave kumabhazi kana kupi havasi kubata vashandi neruoko rwemukati vari kuvabata neruoko rwekunze nekuti vari kuziva kuchura uru kwakazara saka havasi kutora vashandi kuvaita mapemanendi hanisandamboona ini nyika yekuti mushandi anoita 18 years asina kuita pemanendi zvakaitwa kupiko munhu anoita 15 years kuita permanent achisainiswa contract every day every month after every 3 months utsinye usingaiti saka mamiriro akaita basa ndeyekuti munhu anenge achiti ezvinezvi vanhu vakusaridza kutiza vamwe vari kuenda kunana America vamwe vari kuti zviri nani kutsvira kusouth africa nekuti dzinenge dzichingotsvaivhe ndienda kunyika kwangu. Saka nyaya idzi dzatiri kutaura idzi vamwe vanoda kupomera kuti hanzi tiendesa kune hurumende. Idzi nyaya dzatiri kutaura idzi tinoda kuti maemployer azive varidzirani vedzimotokari mutransport vanoshandisa namba tsvuku nevashandisi vemutransport havasi kubatwa zvakanaka nemaemployers. Pane vamwewo zvakare vanenge vaine mapowers vanodawo kuuya futi vachikanganisa basa redu. Saka ndo mamiriro akaita zvino hamuna mufaro. Madrivers ari kungosenza akasamwa. Mukaenda matruck stop hamuna mufaro. Mukaenda magroup emawhatsapp atiinawo nemadrivers havasi kufara nekuti hapana chiri kufamba.
Ko hamuna masangano anomirira vashandi here? Hamusiri nhengo dzemaunion anogona kuyananisa vashandi nevashandiro here?
Makampanis edu atiinawo haasi kufarira kuona madrivers achipinda maunion uye achibatana. Zvino varikwadza kuti vabate mari yesubscription yemushandi vachiendesa kuunion. Zvino varikwadza chaizvo. Ende chimwe chinhu chiri pano chekuti kumahearing ari kuendwa hakusi kuhwinwa dzakawanda, kuri kudzvanyirirwa vashandi nekuti maNEC yedu iri kutongwa neutsamiriri usingaiti. Saka ipapa ndataura kutsamwa kwose kuri muvashandi vemutransport. Zvimwe hatingazvipedzi nhasi pati chaime ndataure nechekuti hapana mufaro uriko, vari kungomirira kuti dai tasununguka. Kunyange zvazvo takasununguka kuenda muindependence but takasunungurirwa nemaliberation team heroes hachisiricho.
Avo vange vari mutungamiriri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndeito madamombe ndobva kwaguku. Ndoda kutaura pamusaka penyaya yakaitika kwakaenda nhangagwa kuZCC. Chinotishamisa papapo ndechekuti iye akaenda nevanhu vake vamuezampiro nemudzimai wake nemadzishenende pamusangano wechechi. Asi zvinotitarisa ndezvekuti ipapo pamusangano apo musangano wakaitwa sei usina police clearance. Hamuna kupinda. Saka mukawasisisi kombelena kuti zvinhu hazvibati zvakaenzana. Apo panenge pachitijamisa unoenda unova vachimurambisa vomisa kuti mapurisa anofanira kunge akakliya zvinhu zvinofanira kutedzwa zvingete zvakaitwa. Asi apa munangagwa wakaenda sei kumusangano weziyoni pasina police clearance? Vakaregere kundotungavatsva kuinformation kuti vakakliya here zvinhu zvakakwana. Handiti mazvona. Saka zvinhu zvomuzimbabwe hazvienzanisi, hazvina kufanana. Mukava uchinzi mapurisa nedivi raanoshanda, mapurisa nedivi raanorerekera, ndiwo zvazvinoreva zvinhu izvozvo. Saka uyo unonzi Paul Nyato mutauro wemapurisa tinorombo zvikuru nemuchindau nekuti zvinhu zvaanongotaura haanzwisisi polisi yemunyika.
Mangwanani akanaka vateereri vese vanoteerera Studio 7 naanotepenyura chirongwa chatinozwisisa chisina kwachakarerekera. Komata anonoka Hwande, Blessing Zulu nevamwewo vetisinandisina kutaura ngemazita avo. Ini ndinoti zvangu zuva ranhasi handina zvangu kupemberera mune zvakanaka, ndinongopemberera zvangu ndiine misodzi padama. Nyaya yacho ndeyekuti ndine hama yangu yakaenda kuchimurenga zvishuwo, ndisekuru mukoma wamai but havana kudzoka. Nguva yakapera hondo takatarisira kuti maybe sekuru vangu vachauyawo asi havana kuuya, vakatsakatikira ikoko vaizvisamei muhlanga. Saka nhasi uno zuva rakadai ngeranhasi ingori misodzi chete. Chevakarwira kuhondo chaivo chaicho handisi kuchiona nekuti ndiri kungotambura wese dani zvanga zviripo. Chetinoti tai takasununguka, kusununguka zvetingaita mabiko ekufarira kuti vakarwe hondo kuti tizotambura, handizvo, misodzi chete pamatama.
Kwazuva yemba Studio 7 vateereri pakaipa. Danhuva imwe odi yandambonwa pasocial media apa yevanhu vaifonerana, umwe ari weTriple C, umwe ari weZANU PF. WeZANU PF achitaura mashoko okuvhundusira kuti chidzira chandinakidza ndechekutaura kuti kwanzi unoziva kuti zvinouraya here kana kuti zvinourayisa here kutaura kuti vamunangagwa havasi kugona mabasa kwai zvinourayisa ichiri nyika here kana kuti huchiri unhu hwekurarama nawo iro kutoti changokoso kotonzi zvinourayisa kwakutovimba nokutouraya oraya tafuta kuuraya mune magadzirisei chii chinoitika pachinguva chokuvimba nemukana watinawo isu vezanupiefu vachona kana tiri isu mukana wokuti tichogadzirisa tidikwe nokugadzirisa kana kuti neaction tava kutoti nyararai musazvitaura tinouraya izvezvo kutouraya nokuti zvinototionesa kuti zvinoonesa vamwe vanenge vane mwoyo wokuda kutendeuka hazvimbozoiti kuti muzaramba muchiuraya vanhu vose pane mashoko ataura mupfano yemudoko singabviri aujiyo asi ati kunyange mukaurayani nhasi asi mweya woshanduko haupeni fo chokwadi ndanyatsokuzvona kuti foshuwa mufana anorevesa
ei makadiko pastudio apa tiri nani zvedu vakadivi vamwe vese nemabasa kwamuri ndaachikumbirawo kubvunza kuti iko zviri kuitwa muno mwezi nesouth africa zvokuti vanokura vanhu kubvisa vanhu hembe vanhu vachipinzwa mumavheni mabhusi asina kana kupfeka zvinobvumirwa here pabumbiro remutemo ende hatina kumboona kana munhu kana nyika ipi zvayo yambochema ichiti aiwa zvamuri kuita izvi zvakaipa ende mukatarisa vanhu vacho vese vari kunzi vakabatwa ava vachipomerwa mhosva yekunzi ndo vakarepa vakadzitini vakana ava vese vari kunzi vaonekwa hapana munhu akambowanekwa achirara nevanhu ivava vari teni asi tiri kuona vanhu havashungurudzwa zvinoshamisa zvokuti vanobviswa hembe zvese munhu aisara asina kana chinharo mutwa aiswa muvheni yemapurisa ko dai kuri kunzi vamugabe vanga varipo izvi zvaiitika here mugabe ndiye watakamboona akamboinga achimira achiti aiwa ndipei vana vangu zvinoratidza unhu hwakadini kana kuchinzi hanzi kune hiro semagamba isu tichitambudzika kudai vana venyika vachitambudzika vamwe vachidya vachiguta vachishungurudza vamwe ndo hirosi here ndo zvakarwirwa here kune magamba izvozvo iwo ana mugwadi ava ndo vamwe vatinoda kubvunza ndo vamwe vanotaura kuti hanzi vanhu vetripc vanhu vakazodini koiye zvinoizvi hatinasi kumbomunzwa kana kumboti ambotaurawo nezvevanhu vari kushungurudzwa vasina kupfeka zvinorevei tokumbirawo toda kumboziva kuti ko hurumende yedu iyi yezim iri kuti kudii nekushungurudzwa kuitwawo zvazvarwa zvai kunze kwenyika zvisina kana kupfeka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateveri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump vanoti vari kushungurudzwa pamusoro pezvematongerwo enyika kuzvera zviro mapurisa efederal bureau of investigation kana kuti fbi akapinda mumuzinda wavatrump wemar-a-lago kuflorida vakatora mabhokisi gumi akanga akazara magwaro anonzi akanga asingabvumidzwi kubuda mumuzinda wewhite house panguva iyo vatrump vakasiya basa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inobvumidza kuumbwa kwerimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi teachers for economic development kana kuti teachers for ed veruzhinji vanobvunza kuti sei vezvitoro vasiri kuderedza mitengo apo mutengo wemafuta edzimotikari uchidzikiswa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vane pfuti dzisina kunyoreswa vanogona kuregererwa kana vakaenda nadzo kumapurisa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande munhau dzeisindebele